Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chipunguru 24 2022. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. RBZ yotarisirwa kuparura mari yemagold coins mangwana. VeZANU PF nebato rinopikisa reCCC votashurana panyaya yemhirizhonga. Tichakupai zvabuda mumitambo yePSL nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa mangwana kuparura mari yemagold coins kuedza kusimbaradza mari yemunyika iri kuramba ichishaya simba. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mari dzemagold coins idzi dzichabatsira vanhu kuchengetedza upfumi hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanovawo nhengo yebato reZANU PF.
Magold coins aya chinhu chakanaka uye zvichakakosha kuti Reserve Bank yafunga kutirapata anhu akaita seiwayaya. Nekuti tirikutarisa kuti vanhu vanga vachityira kuti ukanaone maZimbabwe dollar ako ari kuti ukanoasiya kubhanga paunoda kunovatora paya, anenge aberera muuremu tingati yatinoti value, anenge adepreciata. Saka kana riri gold coin chinhu chinokwanisa kuchengetedza uremu hweupfumi hwaunenge unawo. Tingati kare vanhu vaikwanisa kutenga mombe sekuchengetedza upfumi hwaunenge unawo, apa manje takutarisa kuti unokwanisa kutenga magold coins. Saka chinhu chirongwa chakakosha uyezve chatiri kutambira nemaoko maviri, asi hazviperere ipapo. Tirikutaura kuti it's a first step in a very long journey inofanira kufambisa kuti mari yedu inzi yadzikama uyezve yaane uremu wakakodzera nekuenderana neupfumi hwenyika. Saka tikutarisira kuti Reserve Bank ichatora angu matanho
ndeapaya.
Tikutarisira kuti tinofanga tine gold backed currency, yekuti Reserve Bank inofanira kunge iine gold rakati wandei kuReserve Bank magold awo, nekuti iri kana une Zimbabwe dollar ukada kurichinja for gold you can get that gold.
Asika vamuponda vamwe vari kutivo dambudziko riripo apa inyaya yekuti vanhu havasina chivimbo neReserve Bank of Zimbabwe yacho, zviya zvekutoti kuri kuti vamangudya vakafamba pamusoro pemvura, vamwe vanenge vava kuti vamangudya vakwanise kutiwina.
Izvozvo kuti chikuvimbika kwacho nekutendeka neyatinoti trust or confidence, yes, zvinoita zvichiberera nezvinenge zvichiitika. Saka ndasaiuwasin kuti it's a first step towards building that trust and confidence.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano tikavabvunza kuti mari dzemagold coins idzi dzinoshanda here.
Magold coins haakwanisi kugadzira dambudziko roshaya simba semari yeZimbabwe, nekuti tikazviongorora vanhu vazhinji vari pamusika mutema wekutenga foreign currency vanhu vari kushanda mabasa akasiyana-siyana, vanova vari mumainformal sectors nevari mumakambani nekuhurumende, vachida kuedza kuchengetedza shava simba kwemari yavanonga vatambira. Saka magold coins ari kuda kushandiswa senzira yekuti vanhu ivava vasaenda kumusika mutema sezvotakwa nehurumende vatenge gold. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ivava havana mari inosvika $2,000 nekuti vatenge magold coins, nekuti vanotambira mari shoma shoma kwazvo.
Zvinorevei?
Saka ndinoreva kuti vanhu ivava vachangorana kutenga maUSD anonge achikwana papepa avo. Yes, onga shoma zvayo pavanhu vanhu kana vachitengera maoti $80 kana vachitengera $50, asi kana vaendepo nehuendo hwavanonga vari mumarket yosvika kuma 7-8 million people. Imari yakawanda inokwanisa kuzungunisa rate kublack market. Chimwe ndechekuti pane dambudziko rekuti rate inoshandiswa kubank pakutenga magold coins, itinonzi official exchange rate, iri pasi peblack market rate ne 100%. Saka zvichireva kuti pane mukana futi zvakare kuti vanenge vane mari kunyanya vaya vari mumaprojects ehurumende nevamwe vanenge variwo vane mari dzakati wandei vanondakanga pamutown vanokwanisa kutenga magold coins aya paanozonge azomature after 6 months. Vanoatengesa nerate iri pamusoro, votenga futi mari kumusika mutema, vodzoka futi back kuzotenga magold coins.
Saka pangaitwe sei neRBZ kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remunyika?
Dambudziko raisirei RBZ zvachose, vanhu havapanzwisisi ipapo. Dambudziko ndeye Ministry of Finance, ndivo vane mari yavari kushandisa kubhadhara vashandi vari kugadzira nevari kusupplya hurumende, vanova vanozoenda pamusika mutema unotenga mari voita chinzwa mutengo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutauriri webato reCC Muzvare Fadzai Mahere vari kushora zvikuru bato reZANU PF neveZEC nekusatora matano mushure mekurohwa kwenhengo dzavo. Mushure mekurohwa kwenhengo dzebato ravo kwaMutoko neZuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Mahere.
CCC hati kufara zvachose nenyaya dzemhiri zvonga dziri kuitika. Takaona zvakaitika kwaMutoko paweekend ino kwakarohwa vanhu vedu. Isusu tiri kudzokorodza zvatataura tataurazve kuti ZEC inofanira kuongorora nyaya dzepolitical violence kana kuti mhirizhonga, nokuti bumbiro remutemo rinotaura kuti sarudzo dzose dzinofanira kunge dzakasununguka kana kuti dziri free and fair. Saka kana vanhu vachirohwa vachipondwa nokuda kwekuva CCC sarudzo yakadaro inenge isina kusununguka maererano nemutemo, saka isusu tiri kuramba tichitsimbidzira kuZEC kuti nyaya dzemhirizhonga ngadziongororwe. Tirikuudza zvakare mapurisa akatirwa formal report neZuro kuti nyaya dzemhirizhonga idzi ngadziinvestigatwe kana kuongororwa nevemutemo, kuitira kuti veZANU PF vari kurova vanhu vedu zvisiri pamutemo vaonekwe vachizosungwa nemapurisa.
Asi tichitaura neveZEC vakativo vageza maoko saPirato panyaya dzemhirizhonga vachiti dzinofanira kungomhangarwa kumapurisa, ivo hapana zvavangakwanise kuita.
Ndozvatinotaura isusu kuti iyo ZEC yacho inofanira kugadziriswa kana kuti kurifomiwa, nokuti isusu zvatakaona ndezvekuti ivo vakaona ZANU PF ichiita violence kana kuti ichitaura iyo kuti ichaponda vaNelson Chamisa kana kuti ZANU PF painoponda mamembers edu ana Mo Blessing Ali ana Mboneni Ncube, ZEC inogeza maoko. Asi pakangoitika kanyaya kadiki diki kanenge kanoinvolva veCCC vanokurudza kusvotuka nekuita basa ravo. Bumbiro remutemo rinotaura zvakatsetseka kuti ZEC ine masimba ekutonga nyaya dzepolitical violence.
Pane mukana here wekuti munogona kutaura nemamwe masangano ekunze kuti nyaya idzi dzigadziriswe uye ndeapa?
Isusu sebato takataura neve kuSADC neve kuAU makore apfuura uye tikuramba tichitaura navo nazvino. Hazvitenderwe paSADC treaty yemaelection kana kuti bumbiro resarudzo rekuSADC kuti kuitwe nyaya dzemhirizhonga, kuti kuitwe nyaya dzezigging kana kuti kubiridzira panguva dzesarudzo. Saka inyaya yekuti SADC neAU inofanira kuzvitarisa.
Totarisawo sarudzo dzakaitwa kuChipinge nekuKariba, bato renyu rikakunda musarudzo dzemakanzuru, muri kuzvitambira sei?
Tirikuzvitambira nemufaro nokuti tirikuona kuti macitizen kana kuti vagari vari kufara nekugashira zvakanyanya mashoko eshanduko ari kubva kuCCC.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa.
vanoCCC vanobatikana nenyaya duku duku. Isusu vekuZANU-PF tiri kubatikana nenyaya yekuvaka nyika. President wedu yezvino ari kutenderera vakutoita mhoni vachikata maribhoni emaprojects matsva, mataundi matsva, masteel plant matsva, mapower station matsva. Tiri kuvaka Zimbabwe yamangwana. Zvevanhu vanongoitsva gano vachitikana paitika padoropano vakatukana votaura ZANU-PF ngavatisiyewo please. Hatibatikani nenyaya dzakadaro inini kana manzwa kuti kwaitika zvakadaro moenda kumapurisa vekunzvimbo iyoyo ndo vari pasi pemuti vakapiwa basa rekuchengetesa runyararo munyika under the constitution of the republic of Zimbabwe. Ndo vamunobvunza and vanenge vanzi varohwa vanoenda vonoripota kumapurisa macharges ouyiswa kune vanhu vanenge vakonzeresa mhirizhonga yacho majaji voyu ndo zvavakagarira nevamagistrate kutonga nyaya dzakadaro. Isu veZANU-PF nyaya yekuti vanhu vanomaradzurana vachihwati dzidi tiri kubatikana nekuvaka nyika. Vanhu vari kuvaka mabhiriji, madhamu nechii mungade kuti munyika munge mhirizhonga imiwo muri kuvaka hazviitiba isiri vanhu veibasa.
Asika vari kupomeraiwo mapurisa acho nematare kuti anenge anorerekera kudivi reZANU-PF zvekuti kuno mangara kupedza nguva.
Zvino kana vasagona kuwirana nemapurisa vochitotsvaga imwe nyika yekunogara. Ungati izvo masoja haudi, mapurisa haudi, CID enyika iyoyo haudi. No, these are the pillars of the state. Izvo zvekuti varare mudzimba dzavo mangwana vamuki vasina kumaradzurwa. Haikona mapurisa ari kuita kuti muve nerunyararo munyika. Vatadza kurara mudzimba dzavo vanhu vemudc nedzira kuti mapurisa handiye ZANU-PF. Vari kuchengetedzwa runyararo ruodo ruoto muAfrica ndis number one. Hakuna kana kunonzi kwaitika mhirizhonga mapurisa vari kuchengetedza runyararo. Saka chavanorengera vanhu vari kuvaita kuti varare usiku hwese vasina kupwanywa mahwindo mudzimba dzavo, vasina kana kubirwa, vasina kana kurohwa mudzimba dzavo. Vozoti mapurisa ashata iwo vari kuvapa runyararo, vari kuita kuti vatenderere munyika. Ngavarege kudaro mani.
Vari kutika bato reZANU-PF riri kutya sarudzo vachitarisa mabielections akaitwa emakanzura yekuChipinge nekuKariba vachiti pakaitwa mareforms ZANU-PF inotya kukundwa.
Aiko takaenda kumaelections vanhu vakavhota, vanhu vakavhota zvavanoda. Chiri kungovasvota ndechekuti vanga ari mataundi avo avanga vachitonga for 20 years vachiwana majority absolute kumaelections. Zvine zvino ZANU-PF yadzoka ukaona gepu racho riri kuclosa zvisingamboiti because vanhu vari kuona mabasa akanaka kuitwa neZANU-PF.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari parunare muHarare. Zvichakadaro bato reNational Constitutional Assembly riri kuti nhaurirano dzikaitwa kuPoland dzinogona kugadzirisa dzimwe nyaya dziri kunetsa pamberi pesarudzo dza2023. Bato iri rinotiwo riri kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro kuChipinge dzemakanzura idzo dzakakundwa neCCC. Tabata mutungamiri weNCA muzvinafundo Lovemore Maduku.
Taka matambira maresults emaelections akaitika. Isusu seNCA tinobisikana nemaresults atakawana. Maresults atakawana anotaridza pati iri kukura nekuti patakapinda muna 2018 muwadhi iroro iro takaita mavhoti anosvika 90. So izvezvizvi takaita mavhoti anoita 127 asi vanhu vanga vachivhota vanga vari vashoma kune vanhu vakavhota muna 2018. Asi ndichitaura ndakangomirira maelection generally takaona zvimwe zvinhu zvaiitika ikoko zvinoita kutiti toda mamwe maelectoral reform atakatoendesa sePoland. Electoral reform yatakaita sePoland reform yekuti vanhu vasaita zvekuti handigoni kunyora vobatsirwa. Vanhu vakavhota apa vachinzi vaiti havagoni kunyora vanhu vanotozikana kuti vanogona kunyora. Asi mutemo uripo ipapo hauna zvinhu zvakakwana zvekuti munhu asauya achinyepa uye achibatsirwa nemunhu anenge achigona anenge achiti nhasi oti handigoni kunyora mangwana anenge achibatsirawo Mwari kuti andigoni kunyora zvinhu zvakadaro izvozvo. Saka ndizvo takaona zvanga zvisina waka ini zvinofanira kuti tinyatsopusha kuti paite electoral.
Asika nyaya yepolite kubva zvayaumbwa pachitaurwa nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo panenge pasina kachatichanyatsobuda muzvinafundo tichitarisa kuti sarudzo dzasvika padhuze.
Zvakatobuda kupolite kwacho chakatopedza wani kuita masuggestions handichiziva kuti vateereri nemi vekustudio 7 veVOA makaona here pepa rakasainwa nemapolitical parties ese ari mupolite achitenderana nezvinhu 16 zvatiri kuti izvi zviitwe izvo zvinogadziriswa. Saka izvi takapikana tikazoemesa kuhurumende. Saka polite yakapedza tamirira izvozvo izvi kuti hurumende ichitora zvinhu zvainoti izvi iri kwatambira izvi haisi kutambira. Sekutandirana kwatakaita navo vaitiwo by panopera September apa tinenge taane zvinhu zvimwe zvavanenge vazoti zechigeni muelection law.
Mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kushora zvikuru Russia nekuisa munjodzi chibvumirano chekuti ibvumidzwe kutengesa Ukraine ibvumidzwe kutengesa zvekudya zvakaita sechibage, mafuta ekubikisa nezvimwe kubatsira vanhu vakawanda pasi rose vari kuziya nenzara nekudhura nekushayikwa kwezvinhu. Russia nezuro inonzi yakakanda chombo nemuchadenga panzvimbo inotakurirwa zvekutengesa izvi muOdessa port. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa nenyika mbiri idzi nemusi wemuvhuro. Vari kukwikwidza kutora chigaro chekutungamira Britain chakasiyiwa navaBoris Johnson vari vebato remaConservatives vanoti vaRishi Sunaki naamai Liz Truss vanoti vachadzika mitemo inoomesera vekune dzimwe nyika vanoda kugara kana kupotera munyika iyi. Vaviri ava vanotiwo vanotsigira chirongwa chekuti vanenge vachida kutsvaga upoteri munyika iyi vatange vaenda kunogara kuRwanda mapepa avo achiongororwa. Muchirongwa chevechidiki chesvondo rino chatinotarisa zvinosangana nevechidiki, Ivan Zininga weStudio 7 ari kutaura nemwanasikana wemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri. Mwanasikana uyu Tariro Kandemiri ari kuteera matsimba ababa vake nekutepfenyura pane penyuro pamadande mutande paterevhizheni nemumapepanhau. Ngatinzwei hurukuro yavaita.
Saka tanga kuno kuUnited States na 2004 patachichiri kuZimbabwe ndaitamba field hockey ndiyo sport number 1 yekuZimbabwe. Saka patakauya kunoku patakapinda kuhigh school ndanda kutambawo field hockey. Pamba neshamwari dzangu dzekuhigh school dzaitamba lacrosse, mitambo inonzi lacrosse. Nhasi ndatombozivawo kuti chii chocho kana kuti chimba yacho ndaibata sei, kumhanya kwacho choita sei, kukuwesa choita sei. Asi ndakaona kufara kwaiita shamwari dzangu nemutambo uyu, saka ndati ngaindiendewo ndiona kuti chii chocho.
Iko zvino ndoda kuti tijambe tibve kumutambo tidzoke tiuye pazuva ranhasi. Tiri kukuona pamatv, tiri kukunzwa pamaredhiyo, ndiwe wakutodeedzera wato Charles Mabika wedu wekuno kuAmerica. Zvakauya sei izvi?
Mukana wekudeedzera magame ndakatanga ndichingonyorawo zvangu paTwitter nepaInstagram nezvemutambo welacrosse ndichitaura chichi kuitika kusapotawo vatambi especially vakadzi vaitamba, nekuti nguva iyoyo pandakatanga ini pamba savanhu vakawanda vaitaura nezvelacrosse yevakadzi specifically. Saka ndakaonawo mukana wekutaura nezvemafavorite players angu nezvavaiita. Pane vanhu vakatanga kuona kuti musikana uyu anoziva skereki nezvemutambo uyu and anowanawo mukana wekukonekta nevanotamba whether kuno kuUnited States kana kuEngland kana kuJapan, chero kune vamwe vanotamba iye anovaziva, anowana mukana wekukonektawo nawo. Saka vanhu vekuESPN, vanhu vemaorganizations akawanda vakatanga kuonawo izvozvo, bva vati chari uyewo tishandire kuti udaidze magemu uitewo mainterview nevanhu kuti ukonekte lacrosse kune community around the world.
Saka pari zvino ndezvipi zvamuri kuita? Takanzwa manga muri kuDC apo kwakune maworld cup, takanzwa muriko zvakare, chii chamuri kuita pari zvino?
Ndiri busy So ndakabva ku World Lacrosse Women's Lacrosse Championship yangaitwa ku Towson University. Uko ndaidaidza ma games ema teams from Jamaica, Latvia, Czech Republic, Wales, and ndakanatura sereki kuona kuti vakadzi vese we're working for over 5 years kuti vauye kuno ku United States post-COVID futi kuti vauye vatambire gold medal yakawira ne United States of America Team USA. And it was not out that I could joke here. I could DC, then who starts Maryland. DC, digital commentary, no, who jam my interview for Athletes Unlimited Women's Lacrosse, e professional league, Jeva Kaz, Rano Tamba Lacrosse from United States, Nepu, Canada. And Rano, we are for 4 weeks who starts with Item Tamboyo, headquarters in USA Lacrosse. And in then, Chita, my interview, Niken Sawan behind the scenes, could neither do DC, Chinon de Lacrosse, and my professional, Rano Prepare Stay, Rano Tamba Stay, and Rano Fara Stay, with opportunity.
Semusikana akazvarirwa kuZimbabwe akatouya wati kurei kuAmerica. Hazvina kukuvhundutsa here zvekupinda mumitambo yechirungu izvi?
Kana, handipo zvakandivhundutsa. Pandakatanga inini, ndakaita rakire kuti kuhigh school kwangu, Springbok High School, Montgomery County, kwangu kwawando vasikana vatema vaitamba. Asi pandakazotangawo kutamba nedzimwe chikoro, ndakaona kuti hakuna vanhu vakawanda vasikana vakawanda vanotamba Lacrosse, vasikana vatema. Saka kutanga izvo zvakandisisa mumbichana nekuti ndaenda kufeel kuti ndirai ndiri different pamwe hauzi mutambo wedu nepamwe hachifanira tiri mucommunity isimu mutambo iyi. Pandakazoonawo kuti yanga ichioni mukana yekuti ndiitewo inspiration kuti vamwe vatange kutamba vakafanana neni vekuZimbabwe vekuUganda chero kwaanobva tine opportunity and tine belonging mucommunity yeLacrosse. Isiri limited to Ganda redu, isiri limited to Maria Tinayo, cheo, izo zansina basa, zaka. Dagatara kwa kuchanga kune chukoro chanchine davesi ya kawanda. Eni, mpataka pindo mungjumbo, pambasa na wanda, achema kawanda. Ndaka unawati, you know what, kanchanga kutu build our foundation kutibangu, wakata sendi, wachanga kuchanga.
Vakawanda vachanzwa vachitaura pano vachati isu tinoziva Jonga Kandemiri. Ko uyu wauri kutitarira Kandemiri uyu abva nekupi ko uyu? Ndinovati kudii?
Saka inini ndiri mwana waJonga naPosha Kandemiri, one of two vakarawo Chadua Oda Sistam, shout out to Chadua, I know Kanika Cherirao, and two kids in a pod. You know, Babong, as you know, the journalist, amongst other things, and Bagan Dita Sereki, Joku Shanda, Nemoyo Waku Wese, and Joku Da, my story of Van, as they should be authentic as, you know, Mukamiti Babongu has reputation, you see, but I know I started a Sereki because I'm George Vanuchara, you know, so clearly and the truth, he brings the truth to every story. I want to highlight my issue of Awanda, but also my joy that I want.
Tariro Kandemiri, Mosikana, wechidiki arimuno muAmerika, achitaura na Ivan Zininga, we Studio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande, achitipa chirongwa, chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu Simba rangu, muri
Simba rangu, muri Simba rangu, unondipa Simba.
Yesu Simba rangu,
Simba rangu.
Maneru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikugamuchirai muchirongwa chezvechitendero. Sezvatinoita nguva dzose tisati tachinja musoro wenyaya, tinokupai mukana wekutiudzawo maoniro enyu. Ngatiwei zvinotaurwa nevamwe vatereri vezvechitendero.
Makadiko Wawande pachirongwa chechikristu netsika. Ndiri kuda kuti ndiwedzerewo zvishoma pane zvataurwa namufundisi wapindura uye ngachibvunza kuti izvoni pfuma inonzi tisachengete pasi pano asi tichengete kudenga. Zvairehwa paitaurwa kunzi izvoni pano pasi pfuma inoparadzwa nezvipukuto nengura. Tsaga ihupfumi husingaperi. Inyaya yekuti vanhu taikurudzirwa kuti tisaite zvakaipa. Kana tichinge tiri pasi pano hatifaniri kuita zvinhu zvakaipa. Vazhinji vari kuunganidza pfuma nekuponda vamwe, vamwe vari kutora zvikwambo, izvozvo zvese zvinhu zvakasviba pana Mwari hazvidiwe. Ende kana zvese zviri kunzi pfuma yekudenga, haumbofa wakaiwana pfuma yekudenga iyo, nokuti kana uchiita zvakaipa hautomboende kunzvimbo kunoenda vatsvene. Unenge uri kunzvimbo kwaunenge uchitambudzika, kwaunenge uchitongwa. Saka apa zvikuedza kukurudzira mwari waedza kuti kurudzira kuti tisanyanyestereki kuita zvakaipa tiri pano pasi nekuda kwemaearthly things zvinhu zvinopfuura hapana kana akapfuma zvakadiya nemamirionzi atakambonzonza akauyibwa nemamirionzi ake munhu anongoenda ari zvaanenge ari achiuya ndo zvaanoenda ari saka mwari ndo zvaanoda kutitaurira izvozvo kuti zvese izvozvo zvatinoita izvi kana kuuraya vamwe kuita sei kuti tipfume hazvina kana nebasa rese nokuti hazvina kwazvinotisvitsa ukafa unobva wafa zvachose asi ukanga uri munhu anoita zvinhu zvakanaka achitya kutadza achiteerera mirayiro yamwari paunofawo unenge wakugara muupfumi wakugara muupenyu hwakanaka nokuti unenge wakuenda kunzvimbo tsvene
makadei vatanonoka wandee vangu sita ndinotiwa pasta mhungu toda kupindura murume wabvunza mubvunzo hwakanaka uyu kudenga kana tichinge takunda nyika ino kudenga zvinhu zvose zvinenge zviriko hakudiwi chinhu chinenge chakatukwa tikaenda pabhuku yazvakazarurwa 22:3 inotaura kuti kudenga hakuna kwekusina chinhu chakatukwa saka kana chatisingapomerwa saka pfuma yose yatinobata panyika imwe yakasiyana siyana imwe yakatukwa imwe haina kunaka saka zvinhu zvose zvakatukwa zvinenge zvisingadiwi kudenga hakune zvinhu zvitsvene zvakanaka saka tikadzokera paabvunza apo pekutiko pfuma yacho ichanakidza kudla sei nekuti ndinenge ndisisina mukadzi nehama tikadzokera pabhuku yamabasa avapostori 3 inotaura pamusoro pekuti vatendi vakatengesa zvose zvavaiva nazvo vakaisa pamwe chete vakati zvose ndezvedu zvakangofanana saka kudenga hama dzako dzinenge dziriko idzodzo ndo hama dzako dzaunenge unadzo ikoko nekuti vanhu vanenge vava nepfungwa imwe chete hakuna umwe munhu unenge achafunga kuti iyi haisi hama yangu kana kuti uyu ndiani hakuna unenge achishayiwa kana kuti unenge achifunga kuti hama dzangu dzaoendepi nekuti tose tinenge tiri hama imwe chete
makadiko wahwande ini ndinofara zvangu ndinoona kupawo pfungwa dzangu munoona Jesu akafa akamuka zvichireva kuti kumuka kwaakaita haana kumuka aine mwiri wake waakanga ainawo pakutanga vakanga vashanduka zvichireva kuti kana isuwo kana tichinga tazoponeswa tinenge tashanduka tisisina mwiri wedu uku pakutanga uyu mwiri unochiwa uyu uyu mwiri unozwa kuda zvewaakadzi uyu tinenge tisina mwiri iwowo tinenge taane umwe mwiri watinenge taakurarama tiinawo ende taponeswa tinenge tichinyatsoziva kuti uyu ndinhingi wedu uya uyu ndinhingi uyu mwana wangu uyu mwana wangu tinenge tichinyatsa kutozivana asi tinenge tisisina kafeeling kaya kekunzwa kuda mukadzi kana kekuda kunzwa kuda chii tinenge tisisina ba mwari paaitaura achitizvo musazunganidzire pfuma pasi pano nekuda kwekuti panapa pane ngura pane mbavha zunganidzirei pfuma kudenga aingoreva kuti pfuma yedu yepasi pano ngatiinivhestirei mukati meshoko ramwari tikainivhestira mukati meshoko ramwari kana tichinge tazoponeswa tava kudenga tinenge takatopfumiswa tinenge taakurarama upenyu husingaperi maita henyu
vatereri tinotenda nepfungwa dzenyu dzamatipa ngatisanganei svondo rinoya apo tichatangazve umwe musoro wenyaya kana muine mibvunzo tumirai maaudhiyo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140 ndini Tanonoka Hwande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yenhabvu yecastle premier soccer league nhasi Islanders 1 Bulawayo City 0 Capes United 0 Manica Diamonds 0 Tenax CS 0 Bulawayo Chiefs 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yainawo zvakare rbz yotarisirwa kuparura mari yemagold coins mangwana vezanupf nebato rinopikisa retriplec votashurana panyaya yemhirizhonga anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc